chekwata chevatambi gumi nevanomwe chere yekopenda makundano epensis ari kutanga musi wa1 kusvika musi wa5 mbudzi achiteverwa nemakundano eafrica netball championships ayo achaitwa kubva musi wa10 kusvika 16 mbudzi. Zvikwata zvezimbabwe, uganda, malawi, kenya, namibia, botswana nezambia ndizvo zviri kukwikwidza mupens series iyi. Zimbabwe yavaka chikwata chitsva kunze kwevatambi Felistas Kwangwa, Sharon Bwanali, Claris Kwaramba, Lynette Tanira, Patricia Mauladi naEslan Lovu, avo vaive muchikwata chakaenda kuma 2019 World Cup. Murairidzi wechikwata ichi Lloyd Makunde anoti mukamba mune manyukunyuku ekufara uyezve gadziriro iri kufamba zvakanaka.
Mukamba makamira zvakanaka, mune morari mukuru. Vasikana izvinezvi vagadzirira zvekuti vanokwanisa kunotamba mitambo miviri yese.
Makunde anoti chinangwa chavo ndechekukunda kuti vasimudzire mamiriro avo murongwa hwepasi rese.
Tiri kutarisira kukundawo nekuudzoka tine menduru nekuti tiwanewo zvibodzwa zvekukwikwidza pasi rose kuti tive tichikwira panova pekuti tibve panhamba 12 patiri pasi rose tichikwirawo tichiendawo takatarisa kunhamba 11 ne 10 zvakadaro.
Zimbabwe iri kutungamirwa naFelistas Kwangwa uyo akatambidzwa ukapteni zvichitevera kuregedza mutambo kwaPepetua Siyachitema. Siyachitema ave kurairidza chikwata cheGlow Petroleum. Kwangwa anoti achangowedzera mwando kutangira pakasiwa naSiyachitema.
Pasaira hangu ndandari jaira kaiachibva kujunior team. I was the captain and pandakangoenda kuvahombe kwacho ndakangosvika nechitapai, saka ndandingori muprocess yekudzidza. So sezvanga zvingoripo I think ndichangoedherawomo kudarikawo panyangani.
Mutambi uyu anoti maJames ari kutarisira kusimudzira paakasiyira apo akashanya kuLiverpool, England kumakundano e-2019 World Cup.
Sezvatakamboitwa kuLiverpool, we just expect to continue from where we left. Saka ngavatarisirawo maresults achayevenuka.
Ko England, Zimbabwe yakapedza iri pachinhano chechisere kubva pazvikwata gumi nezvisere. Mutambi Joyce Takaidza akapedza ari pachinhano chechipfumbamwe pakunwisa zvibodzwa zvakawanda. Makundano ePens series aifanira kuve akaitwa muna chikumi asi akamiswa nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Namibia ndiyo ine mukombe wePens series uyu, asi South Africa ndiyo ine mukombe weAfrica yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.